ndiyo nyaya yakamiririrwa zvikuru neministry yangu yeminister social welfare. Muministry mangu ndimo mune child protection. Implementation yechild protection policy yangu inomirira kuti pane dambudziko raita iri ndine masocial welfare officers nemapsychologist vakangomirira chete kuona pane vana vatingati vari at risk. Vamwe tiri kuvaisa mune yatiri kuti emergency foster care where we know kuti vana vari safe. So but kunze kwevana, vanhu vakaafektwa necyclone iyi vanhu vese, kubva kuvakuru, vadiki, vayuti, madzimai, machembere, munhu wese. Saka munhu wese ane midi yakasiyana. Saka nerubatsiro kubva kumadonor countries tiri kukwanisa manje kuchibatsira munhu wega wega akaafektwa, kwete nechikafu nehembe chete, asi kuti mupfungwa. Nekuti kana wawirwa nedambudziko rakadai pachivanhu chedu, unofirwa pamwe nemunhu umwe chete. Dzimwe nguva hako kana dambudziko rakunyanyira, unofirwa nevanhu vairi panguva imwe chete. Asi hazvisi zvinhu zvatingati isu mumagariro edu zvinhu zvinonzi zvinoitika, zvinerufu rwakadaro. Zvino kana tichinge tasvika pakuti munonzi mavigi avanhu 180 chakuti, muzonzi muchine vanhu vanopfuura 300, muzonzi mune vanhu vasisisina kana chekubata, hauna mbudzi, hauna chinhu, pamusoro paizvozvo wafirwa zvino.
United Nations yanga yati kuchamembe kweAfrica, kunyika nhatu dzakawirwa nedambudziko iri, Mozambique, Malawi neZimbabwe, kune vana vangasvika iwo 1.5 million. MuZimbabwe vangani vana vamuri kubatsira vakawirwa nedambudziko iri?
Iko zvinove kuchimanimani chete ndine 3.8 thousand ndo vandakanga ndinavo 4 days ago. This is just the money. We have not included as yet the other areas.